We know they've tried to engage us through Apex, but Apex is something illegal. It's also through under the banner FSO, we're representing Zichemo Zedu Seva Dizis. So our demands still stand. Zazo Varukuramba Kusangana Nisu, as it took away Zakusangan. Shandisa protest in Mangwana, Takateka Embe Tsuku. Embe Tsuku is a symbol, it's a labor movement, colored red. Tsukui Shandisa is Tishisangana never shandi, kunyanya vadzidzis, tichivaudza kuti ikodzero yavo yekuvhunza mari nekutaurira employer wavo kuti mari ishoma.
Saka izvi zviri kuitika Zimbabwe yese here kana kuti kune nzvimbo dzamasarudza dzamuchaitira?
Takurudzira vadzidzisi kuti vaite Zimbabwe yose nhengo dzedu, kunyange nevasiri nhengo dzedu Zimbabwe yose.
Muri kuona here sekuti ichi chiitiko chinogona kusunda hurumende kuti ikurumbidze kuteerera zvichemo zvenyu zvamuri kutaura navo?
Zvinokasikira kuti tisunde hurumende. Ndozvimwe zvinenge zvichitwa nevadzidzisi vazhinji vari kutya zvakazoitika kuvakoti. Saka vadzidzi taedza kuti tiite zvakanyarara. Tine chivimbo zvekuti zvichasunda hurumende kuti iite action panyaya yatinayo.
Takanzwa hurumende ichitaura pakaita vana mukoti nana chiremba vachiti zvinenge zvanga zvava kusundwa nezvematongerwo enyika. Imi pandaona pakanzi Red Friday of Rajab, ndabva ndamhanya kufunga kuti zvazve MDC here?
Kwete, hazvinei neMDC. Tikatarisa isu seunion, red ikala yedu. Hazvinei nechekuita neMDC and it's a color inoshandiswa for labor. Inongota just a symbol, isine chekuita nemusangano. Hakuna musangano wezvematongerwo enyika unouya kukuudza kuti mari yako haikwani. Iwe wega sinshandi unotozviziva kuti mari yangu haikwani. Saka kungangova kuda kusonanidza nyaya kana zvinhu zvakutumwa nevematongerwo enyika. Isu sebato revadzidzisi vekumaruwa hatinei nechekuita nemusangano weMDC.